gagarani chisua mushava gumana we. Dane dane kupa mandega, dane dane kuta mandega. Musa cheme vana vangu garani chau ye chete.
Home, I'm going home.